mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chivabvu 19/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndinotoona kuti ritove zano rekuba mari sehurumende inotozikanwa nekuba. Ndokuti tiri kuudzwa isu kuti hurumende yatenga mahelikopta 32.
Zimbabwe yakagamuchira nezuro zvikopokopo gumi nezvisere zvakatengwa kubva kuRussia izvo zvinonzi nehurumende zvichashandiswa mumabasa echipurisa, zvipatara, zvechimbi-chimbi pamwe nekuchengetedzwa kwemutemo.
Ichokwadi tine 4,270 vasungwa vasunungurwa nepresidential amnesty. Chinova chinhu chinoitika kwemakore chagara chichingoitika kwemakore akawanda.
Bazi rinoona nezvekusungwa revasungwa reZimbabwe Prisons and Correctional Service nezuro rakaburitsa huwandu hwechikamu chimwe chete muzvishanu chevasungwa vese vemuZimbabwe pasi peruregerero rwemutungamiri wenyika. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaita musangano mukuru nezuro manheru muHarare wekucherechedza makore gumi ebumbiro remutemo reZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kumuzinda weStudio 7 uri muWashington DC. Zimbabwe yakagamuchira nezuro zvikopokopo gumi nezvisere zvakatengwa kubva kuRussia izvo zvinonzi nehurumende zvichashandiswa mumabasa echipurisa, zvipatara, zvechimbi-chimbi pamwe nekuchengetedzwa kwemutemo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakave munyarikani pakutambirwa kwezvikopokopo izvi panhandare yendege. Mutengo wezvikopokopo izvi wamboiswa padande mutande rinonzi nderezano PF asi wazodzimwa mushure mekunge vakawanda vange vave kutaura mafungiro avo, asi dande mutande iri ranga rati zvikopokopo izvi pamwe chete makumi matatu nezviviri kusanganisira nezvisati zvauya nemutengo wemamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri $320 million. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vanga vachinzi vari parwendo kumiri kwemakungwa. Asi tabata muongorori wezvemagariro evanhu vanoshanda vakazvimirira vaRuben Dendai Mbofana kuti tinzwewo mafungiro avo.
Hurumende yeZimbabwe iri kutoratidza kuti haina hanya nevanhu neruzhinji rweZimbabwe. Kana muchiona kutambura kuri kuita vanhu muzvipatara musina kana mushini wekutora x-ray, vanorwara nekensa vachishaya mishini yemaradiotherapy yekuvarapa, hurumende yofunga kuti chakakosha kutsvaka zvikopokopo mahelikopta. Zvinotoratidza kuti tine vanhu vaya vanoti havazivi mapriority zvinokosha munyika muno.
Asi kazvinonzi vaMunangagwa vakati zvikopokopo izvi zvicharerutsa mabasa ehurumende.
Ndinotoona kuti ritove zano rekuba mari sehurumende inotozikanwa nekuba. Ndokuti tiri kuudzwa isu kuti hurumende yatenga mahelikopta 32 ese achazosvika nhamba iyoyo ichazokwana panosvika gore ra2025, asi atengwa ari ese i32. Imwe neimwe iri kunzi iri kuita $10 million ndo iri kubviswa nehurumende yeZimbabwe. Saka zvireva kuti tichisa mari iyoyo pamwe chete kuri kuburitswa $320 million. Asi takaita tsvakirudzo tichaona kuti helikopta inodhura, inonzi nemhando yepamusorosoro, dzimwe dzacho dzinotoita kana kuma $6 million. Idzi dzinenge dzemaexecutive, dziya dzinenge dzichinzi ndedzeshoroma. Inoita $6 million imwe chete. Asi mahelikopta ari kunzi atengwa kuRussia aya ndeyekungoshandisawo. Ekungoshandisa ari kunzi anoshandiswa kudidi kutakura vanhu vanenge vakwara, zvichishandiswa kupi kupi.
Zvikopokopo zvemhando dzatengwa idzodzi dzamunotaura idzi zvinomboita marii kwazvinotengwawo nevamwe?
Mahelikopta emhando yatengwa nehurumende aya, takanyatsotarisa mitengo yemahelikopta, kazhinji anowanikwa ne $500,000, inova half a million. Saka shua chokwadi takatarisa kuti helicopter inoita half a million. Chouzwa isusu kuti yatengwa ne $10 million. Saka imwe $9 million pa helicopter imwe ne imwe kushika dzakwana 32 iri kuenda homwe mani. Ndo mvunzo inoda ivunzwe nevana veZimbabwe.
Sandiko here kudyidzana kwacho nedzimwe nyika zvazvinonzi Zimbabwe ibande neBurugwa neRussia kudai.
Zvinonzi nevarungu birds of a feather flock together. Kana uchida kuona character yemunhu, hunhu wemunhu, tarisa shamwari dzake. Wakaona Zimbabwe kuti inongonzi kwedere kwedere eda kumira mira nenyika dzakaita sana Russia, nana Belarus, nana China, vanozikana kuti inyika dzinobunyikidza kodzero dzevanhu. Zvinotoragidza kuti inyika dzinotongwa nevanhu vasina hanya neupenyu hwevanhu.
Muongorori wezvemagariro evanhu vachishanda vakazvimirira vaRuben Tendai Mbofana vange vari parunare neStudio 7. Basi rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Prisons and Correctional Services nezuro rakaburitsa uwandu hwechikamu chimwe chete muzvishanu chevasungwa vese muZimbabwe pasi peruregerero rwemutungamiriri wenyika mwedzi mishoma pamberi pesarudzo dzegore rino. Mutauriri webazi iri Chief Superintendent Mayor Kanyezi vachitsanangura vakati chakanaka chiitiko chakaitwa nemutungamiriri wenyika zvisinei neuwandu hwevasungwa vari mumatorongo kana sarudzo dziri kugadzirirwa. Vakatiwo mugwaro ravo vanoda kukumbira veruzhinji kuti vatambire vasungwa vanenge vasunungurwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemagariro evanhu vanoshanda sasocial worker musangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Chijaka kuti tinzwewo maonero avo.
Ichokwadi tine 4,270 vasungwa vasunungurwa nepresidential amnesty kana kuti yatinoti the Clemens Order. Chinova chinhu chinoitika kwemakore, chagara chichingoitika kwemakore akawanda munyika yedu nedzimwe nyika pasi rose.
Kune vamwewo vari kutaura-taura vachiti pada zvaitwa nekuti mavhoti akutsvagwa sarudzo dzave pedyo kaidzi.
Vanhu vazhinji vanogona kubatanidza kana kufunga kuti presidential amnesty yaitwa nekuda kwokuti takatarisana nemaelections mukati megore rina 2023. Saka vanhu vazhinji vanofunga kuti zvaitwa kuitira kuti mutungamiri wenyika vawane mavhotsi akawanda. Asi izvi tinozviona kuti zvinogona kunge zvisiri izvo nemhaka yekuti vanhu havazivi kuti chii chinosakisa kuti munhu asunungurwe aregererwe mhosva yake nepresidential amnesty kana kuti the Clemens Order. Tikatarisa pavanhu vese vabudiswa 4,270 ava, vazhinji vavo vanhu vadiki vane makore ari pasi pe18 vasingakwanisi kuvhota. Vazhinjizve vanhu vari terminally ill vanenge vachitogwara zvekuti havakwanisi kunovhota. Saka hatingati isusu zvaitwa nekuda kwamaelections.
Kuzvazvinonzi kumajere kuZimbabwe ikoku kwange kusisina nzvimbo dzekuti vanhu vangagara nokuwandisa kwavasungwa.
Saka nyaya yamataura iyi ichokwadi, majere edu, matrongo edu ane holding capacity ye 17,000. Asi pari zvino tangata ne 22,000 prisoners vasungwa vari mumajere, kureva kuti pane kuraudzira kwezviuru zvina 4,000 vanhu vangava mumajere, kureva kuti vanhu vakawandisa mumajere. Takatarisa panyaya dzeutano, zvakare zvechikafu chinogona kunge chisiri kukwana mumajere, kutapurira kwezvirwere. Tichangobva munyaya yedzibwa mupengo iyi, tinoona kuti magariro anoita vanhu mumajere edu nezvimwe zvigwere zvinotapuriramwa hazvina utano hwakanaka kwavari. Saka ndo chimwe chezvikonzero chinosakisa kuti paitwe presidential amnesty.
Ivo vanhu vari kusunungurwa vatitarisewo kuti vari kutambirika sei mumamisha mavave kudzokera umu.
Unoona kuti vanhu hatina kugadzirira, vanhu havana kugadzirira kutambira hama dzinenge dziri kubva kutirongo, nokuti vari kuti chakaita kuti ambopinda umomo hachisati chabva paari. Asi vamwe vavo vanenge vatotendeuka zveshuwa, vanenge vatoreforma, vanenge vatochinja, because this is a rehabilitation. Vanga vachi mujere tinotarisira kuti munoita kuti vanhu vachinje unhu hwavo.
Nyanzvi yezvemagariro evanhu vachishanda sasocial worker musangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Chijaka vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzechingochani kana kuti LGBTQ, Gays and Lesbians Association of Zimbabwe, GALS, rinoti rinobatana nepasi rose mukuumba nyika isina ruvengo ine rudo rwakawanda, uko vamwe veruzhinji vachiti tsika iyi haifanirwe kupembedzwa munyika. Izvi zvinotevera kucherechedzwa kwezuva reUnited Nations International Day Against Homophobia, Biphobia, Transphobia nemusi wechitatu. Zuva reInternational Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia rinocherechedzwa gore rega rega nomusi wa17 Chivabvu, kuitira kuzivisa nezverusarura nemirizhonga yakatarisana nenharaunda dzeLGBTQ pasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murongi wemabasa musangano iri vatanatswa Teddy Munyimani Gumbo kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva rinoitwa either hobbit or mungava muchirungu International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia izuva rinokosha zvikurusa kune vanhu vanoshoropodzwa nekupiwa mazita akafanana nekuti ngochani. Izuva rekucherechedza matambudzwa avosangana nawo mumararamiro nemagaro avanoita munharaunda dzakavakomberedza, akaita sekurohwa, kubatwa chibharo, kudzingwa, kurambwa nemhuri, kusungwa pasina mhosva, kudzvanyirirwa, kana kunyimwa kodzero dzinopiwa vamwe vagari vemunyika ino.
Zvamunosangana nazvo ndezvipi? Munoona sekuti zvinokonzerwa nei?
Mhirizhonga nesaruro yatinoona inoitika kune vanhu vatinoti ngochani nguva zhinji inobva mukutya nekushaya ruzivo rakakwana. Vamwe vanotenda kuti mweya yemadhimoni, vamwe vachiti zvinoitirwa mari, vamwe vachiti zvakabva navarungu. Kasi mukada kuzvicherechedza nekutora nguva yetsvakiridzo, tinoona kuti zvatinofunga kazhinji handizve chokwadi. Kasi ndichidzoka pamubvunzo wenyu wamabvunza, muZimbabwe nyaya dzatinoona kazhinji dzinoenderana nesaruro inoitwa vanhu vatinoti ngochani ndezvekushaya mabasa, dzekushaya rutsigiro rwekuti vawane kuzviraramira, rwekushaya dzidzo muzvikoro, rwekushaya futi kumirirwa pamutemo yenyika, nekusava neutano hwakanaka.
Saka imi shuviro yenyu sesangano ndeipi?
Sesangano reGALS tinovavarira kuti vanhu vose vasununguke, vabatwe zvine rudo zvisinei nekuti angava munhu anotaridza semurumekadzi kana kuti angava munhu anotaridza semukadzirume. Tinovavarira kuti mhuri yeZimbabwe ive neruzivo runokosha kuti kusarura kupere, tibatane pamwe semhuri, tibatane pamwe sevanhu vamwe.
Murongi wemabasa wesangano reGALS vatanatswa Teddy Munyimani Gumbo vange vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaita musangano mukuru nezuro manheru kuHarare wekucherechedza makore gumi ebumbiriro remutemo reZimbabwe. Vadare vakataura pamusangano uyu vanosanganisira vaimbova masachigaro eCopac vaDouglas Monzora pamwe navaPaul Mangwana, vaimbova mutauriri weCopac muzvare Jesse Majome, vaimbove gurukota rezvemitemo vaFortune Chasi Gweta vaLove More Maduku, muzvare Patience Ndlovu veLaw Society of Zimbabwe namuzvare Roslyn Hanzi kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights, pamwe chetewo namuzvare Ntande Hlabangana kubva kubazi rezvemitemo neparamende. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Taparura chirongwa nhasi muguta guru reHarare seCrisis in Zimbabwe Coalition chekutarisa kuti tava nemakore gumi kubva zvaumbwa bumbiro remutemo renyika reconstitution yedu kubva mugore ra2013 kusvika zvino.
Chinangwa change chiri chei cheungano iyi?
Tanga tichiongorora tichida kuona kuti zvii zvanyatsoitika, bumbiro iri riri kuteedzerwa here, vanhu vemuZimbabwe mapoka akasiyana-siyana vari kubatsirikana here nebumbiro, kana kuti hakuna chashanduka maringe nemagariro evanhu kana kuti nekodzero dzevanhu.
Vedare vamakoka kukubatsirai kuzeya nyaya iyi mavatora nenzira ipi?
Tatsvaka vanhu vakanga vane chekuita nokuumbwa kwebumbiro iri, vakanga vari muparamende, vakanga vari mukopaki, inowandoboka rakanga rakapiwa neparamende yeZimbabwe basa rekutora zvido zvavazhinji kuti bumbiro riwakwe. Tatsvakawo vana muzinafundo navamwe vaipokana nokuumbwa kwebumbiro remutemo kuti tiongorore nyaya iyi yekuti makore gumi apfuura chii chiriko, chii chaitika, bumbiro riri kufamba zvakanaka here, riri kuremekedzwa here, kodzero dzeruzhinji dziri kuremekedzwa here.
Saka zvabuda munhaurirano idzi ndezvekutiwo kudini?
Titaura vari kuonesa kuti bumbiro kunyange rakatinakei zvaro nokuti rino buritsa kodzero dzeruzhinji zvakakwana zvakanaka, harisi kutedzerwa nehurumende, harisi kutedzerwa nebato riri kutungamira oriri kutonga reZANU PF. Bumbiro rabvarurwa bvarurwa rikashandurwa shandurwa kuti vari kutonga vave nesimba rakanyanyisa pamusoro peruzhinji.
Chichabatsira nepapi chirongwa ichochi kuenda mberi?
Hapana kupokana kuti nyika ino haisina chimiro chakanaka pasi rose nokuda kwekutyorwa kwemitemo, kutyorwa kwekodzero dzavazhinji uyezve nokuda kwehumbimbindoga kwava vane simba. Saka chirongwa ichi chiri kubatsira kuti vanhu vazive kuti vane kodzero dzipi mubumbiro renyika uyezve kuti techienda mberi chii chinofanira kuitwa neruzhinji rwenyika. Vari kutonga nevari pasi pevatongi, munhu wese anofanira kuzviisa pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vange vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. Mupepanhau reChronicle mune nyaya yekuti pakati pagunyana 12 naGumiguru 7, 2022, mumiririri weUnited Nations anoona nezvekukanganisa kwemaitiro ekumanikidzana akapa zvaakawana pamusoro pematano eupfumi anomanikidza Zimbabwe atinoti zvirango. Izvi zvakaitwa kuUnited Human Rights Commission panguva yeUnited Nations General Assembly. Vakatura nhau mbiri, imwe ANUHRC 5133 pamusoro pekukanganisa kwezvirango muZimbabwe uye imwe ye-ANUHRC 51 pamusoro pezvirango zvehurumende kana mhosva kumunhu atyora mitemo yezvirango. Mubepanhau reHerald mune nyaya yekuti China Central Asia Summit iratidziro yakanaka pasi rose. Ichi ndicho chiitiko chekutanga chikuru cheChina chezvekudyidzana kwenyika gore rino uye ndiyo yekutanga musangano wepamusoro pakati pevatungamiri veChina nenyika shanu dzeCentral Asia kubva pakavambwa ukama hwekudyidzana makore makumi matatu nerimwe apfuura. Vatungamiri venyika vanopanana uso panyaya dzakawanda uye yakakosha ndeyekudyidzana kwenyika dzepasi rose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
First time in history vapupura itogarepi. Tinokupai sando dzenyu pamwe kuteerawo maaudios atinokutumirai kuti nyaya kana yaitika haidi kurerekera diri. Kana munhu abvunzwa ngaapindure mubvunzo sekubvunzwa kwaaita, zvisinei nekuti waitika pati iyo kana kuti waitika kupi. Nyaya yabvunzwa zvisinei, uri weZANU PF, MDC, uri weCC, taura sezvairi. Kwete kuti avanongoti zvakati, avanongoti zvakati, no. Nhasi ndakupai sando dzenyu vapupura itogarei. Nhasi ndakupai sando dzenyu ropa mataura. Tenda hangu.
Monzora, politics hadzidi bvepfe. Politics hadzidi bvepfe Monzora. Dzikama iwe dzikama. Kocha uchakora uchati takarasima nokudzinga makansela namameya. Chauchavadzingira chii? Anokudandiani? Hauna kana umwe anokuvhotera. Asi unongoti takarasima nokudzingana namakansela namameya. Dzikama iwe. Politics hadzidi bvepfe idzi. Hadzidi bvepfe. Siyana na vanu avu vanu vaite so vanuda. Vanu vafutiru vanu vavanuda. Iwa apana ucha kufutira iwe. Mabaya elections unakuwa nakana umwe. Asunu ngoti takarasima. Yee. Ma elections gare gekuitiwa. Nukuti hono gutash. Nuka kuti ma elections haitiwe sei uchi guta. Sikama monzora politics azidi bebe please.
Pastor Joseph, Pastor Joseph. Mam kasi onam kuma janono kawande ona kuma blessing zulu vamwe vose vashamarari ve studio 7 ndoda kungopindura avo vanonzi vamugwadi avo vamugwadika zvimwe zvinhu chero muchinzi munoshandiswa nezanupiefu zvimwe zvinhu murikuzvitsvagira murikuzvisikira zimbere moto muziso because Zimbabwe ichamuvava ichamuvava zvira zvekuti chero mega ka itofanira kutsvaga peku kutsvaga nzvimbo dzekugara kunze uko kune dzimwe nyika because Zimbabwe ichamuvava mapinduri mamwe amunomboita vanhu soka anoita sekuti Zimbabwe ndenyu ende inoita sekuti munoita sekuti hamufi kana munoita sekuti hamubvi pachigaro ipapapa but chandoda kungokudza yangu ndechekuti Zimbabwe ichamuvava imimi vamugwadi ende muchagwadarika mandinzwa muchagwadarika vamugwadi mapindura amuri kuitawo mai vanotungamirira bato rinopikisawo hazvina kunaka muchaitiza Zimbabwe ichamuvava sokuti nemuchero mega muchashauti sikufanepi
ndoda kutaura pano uyo muteereri umwe wedu anotaura kuti vamunanga gwavazama chaizvo nekuti vane road 1 yavakagadzira kupi kupi wei aiwa ndongomupa yambiro yekuti aiwa ka hatizirisi takazvitaura izvo vakataura ivo kuti pa100 days ndichange ndaunza mabasa pamwe chichi nemaroads acho iwayo acho ese anosvika kwabushi wayo plus hazvizvi zvavo zvemarodhi izvi saka kutiratidza kuti kukundikana hapana chatinoti kuzama kukundikana
iwa tinoti makadini pastudio apo nenhau dzamunotipa dzinodaka hadza tatichingofunza zvedu kuti nhaiwe muonzora nhaiwe muonzora ko sei usingakure sei usingakure ndingakupa kana huku yangu imwe chete yandinayo pano udye zvako ukaita kansira umwe chete ndinokupa huku yangu udye zvako ukaita kansira umwe chete wazvionaka kuti wakanonoka ma wakanonoka ka ezvinowaona kuti zvaakunofarana ka waakuti nemameya naunanga-nanga monzora magirazi ako aunopfekayo monzora kwete monzora chienda hako chienda nguva yako yakwana chienda
ndinobvunzawo vaivo vanhu veparamendi chaivo vanatogarepo tinokutadzisai kuti munanga gwave yekuparamendi chii abvunzwe mubvunzo abvunzwe mubvunzo achipindura oga nyaya yebhodhi mafia sababa ndo baba vemushaka vanodii kuya paground vachibvunzwa mubvunzo nevana kuti vabatiudzeiwo nyaya iyi toifambisa sei chikuvatadzisa kutave pakuparamendi vabvunzwa mubvunzo vamunanga gwa chii nekuti imbavha dayanga isiri mbavha vamunanga gwa vachiya vachiuya kuparamendi vakutoziva kuti ivo vari mumudhiri racho regodhi masi vari kudii kuuya kuparamendi votaura vobvunzwa navanhu because imu vanhu veparamendi ndimakamira isu macitizen dai zvaibvumirwa kuti iye munangagwa chaichaya omira pagiraundi apa vanhu vese tozara tichimubvunza tichimukwesana mubvunzo kuti koiwe zviri kufamba sei apa munangagwa tipindurei nyaya yegod mafia because tiri kurwadziwa isu macitizen because tiri kurwadziwa negod mafia nemari yakabwana munanga kezva kutenga zvikopokopo kutoshaya kwokuisa mari kana shaya kwokuisa mari kangavatenge kanhandirikire mushonga vaise muzvipatara vabhadhirwa manesi namatisha vaitoka rodi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatinotema takarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica Makore gumi nematatu adarika hurumende Syria ya Bashar al-Assad yakapindura kuratidzira murunyararo kwakaitwa nevanhu vemuSyria neutsinye unotyisa. Hurumende yake yakanda mujeri kutocha nekuuraya vanhu zvavo kusanganisira vana vadiki uye kuramba nzira dzekupedza hondo yatora upenyu hwevanhu vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kuparadza upfumi hweSyria nekumanikidza mamiriyoni yevanhu kusiya misha yavo. Mamiriyoni ezvizvarwa zveSyria ari kuramba asiri kumisha yavo kana kutsvaga upoteri munyika dzakapoteredza kana dziri kure. Sangano reUnited Nations rakwanisa kuwedzera kushanda kwaro richiyambuka miganhu yenyika iyi sezvaraiita munguva yekunge kundengendeka kwepasi kusati kwaitika, uye rubatsiro rwave kusvika zvakare kumamiriyoni yevanhu kumawirira kwakadziva kumaodzanyemba kweSyria. Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemumiriri weAmerica kuUnited Nations kana kuti Acting Deputy Representative to the United Nations vaJeffrey D. Laurentiis vakati pari zvino hurumende yaAssad iri kuenderera mberi ichiramba nhaurirano dzekupedza kusawirirana kubudikidza neSecurity Council Resolution 2254. Russia inozviti inotsigira hurongwa hunotungamirwa neSyria, asi ichienda mberi nekuisa zvimhinga mupinyi munzira yekuenda kurunyararo. Nekuda kwekuramba kuteerera uku, vanhu vemuSyria vari kuenderera mberi nekusangana nezvimhinga mupinyi zvakaomarara. Vakadaro Ambassador D. Laurentiis. Vakati vanhu vemuSyria vanodarika zviuru zana nemakumi matatu kana kuti 130,000 havazivikanwe kuti varipi, vachitambura vari mumajeri ehurumende kana zvitokisi kana kushayikwa vachifungidzirwa kuti vakaurayiwa nehurumende, zvikwata zvematororo zvakaita seDaesh nemamwe mapoka mukurwisana uku. Ruregerero rwaAssad rwemuna kubvumbi 2022 rwaifungidzirwa kuti ruchateverwa nekuburiswa kwevanhu vakawanda kubva mumajeri, asi rwakangoregerera vanhu mazana mashanu chete, vazhinji vavo vanhu vakanga vapera nekuonda, vamwe vavo vasisarangariri zvaiitika kana kurasika njere, ukuwo vamwe vakakuvara miviri yavo. Pamusoro pezvo, utsinye hwekusunga nekutsakatitsa varume vasina mhosva, madzimai nevana huri kuenderera mberi muSyria. Syria iri kuparadzira kusagadzikana kuri munyika mayo kubuda mumiganho yayo kuburikidza nekuzadza dunhu nezvinodhaka zvisingabvumidzwi. Hurumende yeAssad yabvumidzawo Russia kushandisa Syria semharadzano yekutakurwa kwezvinhu, zvinove zvinhu zviri kukanganisa kugadzikana kweAfrica. Ambassador De Laurentiis vakati mukati mezvose izvi, America haisi kuzogadzirisa ukama hwayo naAssad, uye vari kukurudzira zvakasimba vamwe kuti vasaitewo saizvozvo. Vakati hatisi kuzobvisa zvirango zvedu pana Assad kana kutsigira kuvakurudza zvakare mitemo nebudiriro muurongwa hwezvematongerwo enyika. Vakati vanosimudzira zvakare kurudziro yavo yekuda kumisa kurwisana munyika yose nekuburitsa vanhu vari muusungwa vasina mhosva nekujekesa zvakaitika kune vasiri kuzivikanwa kuti varipi, kusanganisira avo vakashaya, nekuti hurumende yaAssad ipinde muurongwa hwezvematongerwo enyika nemwoyo wese. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Topedza chirongwa chedu nemashoko anosuwisa. Mhuri yeZimbabwe iri kuenderera mberi nekuchema muimbi ane mukurumbira wejazz Kelly Rusike, uyo akashaya manheru echitatu. Kelly anga ave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe uye asiya vana vaviri, Cole naCourtney. Rusike anonzi akashayikira kumba kuCranbourne kuHarare mushure mekurwara nechirwere cheshuga kwenguva yakareba. Vachemi vakaungana panamba 4 Umguza Road kuCranbourne kwakare kuHarare. Urongwa hwekuzivikwa kwake huchaziviswa. Naiyo inyaya taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Mova nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Mosara naChris Gande achikupai chirongwa cheIsindebele. Ndapedza kuribe tokambare.